Vasitawa lewe masangano akazvimirira oga anodarika makumi manomwe nemana kuchinhu yeso ndorino. Amaitombo vakati masangano aya anofanirwa kunyoresa opota achivapa magwaro ezvirongwa zvavanenge vachida kuita mwedzi woga woga.
Isu sehurumende tirotarisira kuti every month mofanira kutipa mai mareports ezvinhu zvamunenge muchiita paground.
Amaitombo vakatiwo vemasangano akazvimirira oga ava vanofanirwa kutevedzera mitemo yenyika yekunyoresa zviri pamutemo.
Isu seZimbabwe tine mitemo yedu yakadzikwa yekuti kana chiya muno unofanira kuregista. Whatever, we have to be accountable and also you have to be transparent.
Asi pachigaro wecrisis in Zimbabwe coalition vaPeter Mutasa vanoti zviri kutaurwa namaitombo izvi hazvisi pamutemo.
Minister kana ma district administration or administrators havana simba iroro rokumisa ma NGO basa kana kudimanda kuti vanofanira kuvapa zvinhu zvakawanda zvakadaro havana.
Muna 2021 vaimbove gurukota rezvedunhu reHarare vakafadzwa muguti vakarambidzwa nedare repamusoro kumanikidza masangano akazvimirira oga kuvapa mapepa emashandiro avo vachiti vasina kuita izvi vaizosungwa. Asi mutongi Justice Esther Muremba vakapa mutongo waiwirana nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum neCrisis Zimbabwe Coalition vainirira masangano makumi masere nemaviri kuti zvaitaurwa navamuguti zvaisava pamutemo. Kobhiri idzva iri riri kuzewa mudare reparamende haripe hurumende masimba aya here? Tabvunza vamutasa.
Dumbiro remutemo riri kugadzirwa rePVO Amendment Bill harisati ramutemo, saka vafanira kutora zvinhu zviri mubhiu imomo vachiita kunga mutemo watoapo. Hunhubu chete nehunharadada hwokusada kutedzera mutemo wenyika, constitution yenyika.
Mukuru wemwe sangano rinorwira kodzero dzevechidiki reyouth empowerment vabhasiu mare hwanani vanoti zvinodiwa kuti sangano rishande zvakawanda kusanganisira tsamba yemapurisa, kupiwa mvumo nemasabhuku pamwe nanasachigaro vemapato, izvo zvavanoti hazvisi pamutemo. Asi mukuru wesangano reFarm Community Trust vaBarnabas Mohoma vanoti hazvina kuipa kuti masangano anyorese vachiti vanoita zvematongerwo enyika ndivo vane dambudziko.
If you take a census yevabuchema ndivo vanoita zvegovernance.
Mumwe akapinda mumusangano wakakokerwa namaitombo mugari wekukariba muzvari Mazelas Mazhinji vanorarama neurema vanoti vanodawo rubatsiro rwakanyanya kubva kumasangano akazvimirira oga aya.
Tari kuoperata all these organizations tine chichemo chekuti let's have a look to disability community.
Hurumende ine bhiri reprivate voluntary organization iro riri kushorwa neUnited Nations richinzi richakanganisa masangano akazvimirira oga kuita mabasa avo. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanoti hapana chakaipa pabhiri iri sezvo richibatsirawo kuchengetedza nyika kubva kuvavengi nekuti pasave nevanoshandiswa nevanoita zveutororo pakufambiswa kwemari. Ndatamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.